mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina gunyana 28, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chokwadi nhasi china 20 September kuchange kune musangano wepolitbureau. Zvizhinji izvo zvichabudamo tichanzwa papress conference ichaitwa navamutsvangu tichinge tabuda mupolitbureau.
Bato rezano PF roita musangano wepolitbureau nhasi masikati uye wecentral committee nemusi wemugovera.
Zano PF sokuona kwatiri kuita varivo vakawina upresidenti vari kuenderera mberi namabasa avanosungirwa kuita.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti chero hazvo vamwe vaine kusagudzikana nemafambiro akaita sarudzo, ikodzero dzebato kuita misangano nemabasa ebato ravo. Hurumende yakaparura hwaro hweurongwa hwekurwisana nedambudziko rokushungurudzwa kwevatori venhau munyaya dzepabonde muboka rezvenhau wakanangana nekupedza dambudziko iri mumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tore Zanu PF roita musangano wepolitbureau nhasi newecentral committee nemusi wemugovera. Mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vanoti misangano iyi ichaitirwa kumuzinda weZanu PF uye wepolitbureau uriko nhasi masikati nenguva dza 2 PM, wecentral committee uchizotevera nemugovera mangwanani na10. Misangano ichaitirwa panzvimbo imwe cheteyo pamuzinda weZanu PF headquarters. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Muroiwa Marapira.
Ichokwadi nhasi china 20 September kuchange kune musangano wepolitbureau. Zvizhinji izvo zvichabudamo tichanzwa papress conference ichaitwa navamutsvangu tichinge tabuda mupolitbureau. Uyezve nomugovera musathets kuchange kuchigara pasi central committee.
Tingada kubvunzawo kuti misangano iyi misangano yangonyuka here nekuda kwezviri kutaurika taurika munyika kubva Zimbabwe zvaibva kusarudzo dzakaitwa mwedzi wapera.
Izvi zvinhu zvatogara zvichiita somusangano zvinenge zviri pamakalenda edu, irutini yedu somusangano nemastructure musangano une constitution kuti zvinofanira kuzadzikisa bumbiro redu remutemo reZanu PF.
Sebato imi riri kutonga urongwa hwenyu hwochitiwo kudini tichitarisa kuti zvakavimbiswa zvizhinji munguva yesarudzo umu dzanga dzichiitwa idzo?
Sebato reZanu PF pamakore mashanu anoteera takatarisana nekuti tiswededze nyika yeZimbabwe pedo nevision 2030 kuti patinosvika pamaelection anoteera tinenge taapedosa kana kuti tatosvika paapa middle income economy inofanirwa iyo kubuda pakubuda zvakanaka kweNDS 1 neNDS 2 inotanga muna 2025. Saka nisu seZanu PF basa zhinji rakatinanga ibasa rekuti tigadzire upenyu hwevana veZimbabwe vawanewo kurarama kwakanaka, vawanewo mapei achiwedzekwa. Takananga apa middle income economy by 2030.
Avo vange vari mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato reZanu PF vaFarai Muroiwa Marapira vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti chero hazvo paine kusagutsikana nemafambiro akaita sarudzo, ikodzero dzebato kuita misangano nemabasa ebato ravo chero vamwe vemapeto vasina zvavari kuita kana kuti vakanyarara. Tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Kunyarara kwamapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe asina kunge akabudirira musarudzo dzakapfuura paupresidendi hwakahwinwa naZanu PF vamunangagwa zvino bvazvaratidza kuvanhu vanoruzivo nezvamatongerwo enyika kunyanya muZimbabwe kuti vanotungamirira mapata aya vanoziva chaizvo kuti mutemo bumbiro romutemo weZimbabwe rinoti chinyi. Vanonatsoziva kuti havana umbo hwokuti vakwanise kuramba vachitaura kana kupopota, nokuti zvinozongodzokera kubumbiro romutemo kuti zvamuri kukombirena zvacho kuti hamuna kunge makadyiwa kana kuti makabirwa kusarudzo mune umbowo hupi hwokuti muratidze pasi rose kuti muwane vanokurevererai.
Ndingada kuti titarisewo zvimwe zvaitaurwawo nemasangano akaita sana SADC nana African Union pamusoro pesarudzo dzakabva kuitwa idzodzi. Hazvina zvazvichashandurawo here mumafambiro enyaya dzezvematongerwo enyika?
Waingovavo mushanyi SADC wakanga auya kunzi uya uzovona maitiro atinoita. Akavona maitiro anoitwa muZimbabwe vakataura zvavakataura. African Union ndivo ikadero, European Union ikadero, havana simba rokuti vapinde munyika yakazvisunungukirwa inomutemo yayo kuti vakwanise kunoti aiwa itai zvinhu nenzira iyi. Kuno mutemo weUnited Nations kana mutemo wana SADC wana European Union wana African Union unobata nyika idzodzo, mubatanidzo wenyika idzodzo mumaoko okuti aiwa tingava tavona zvatavona asi hatina simba rokuzoenda kunoti iwe ita zvakati usateedzera bumbiro romutemo wako.
Vakawanda vangada kuzivawo kuti saka kuenderera mberi kwemisangano yebato reZANU-PF seiriko nhasi iyoyi haina zvingasimudzawo meso here kana kushamisa pazviri?
ZANU-PF sokuvona kwatiri kuita varivo vano vakawina upurezidendi vari kuenderera mberi namabasa avanosungirwa kuita nebumbiro romutemo weZimbabwe kuti zvamahwina mukafoma hurumende yenyu chii chamaakufanira kuita iche zvino. Saka zvavari kuita zvemisangano yokuti vari kuzogara musangano weCentral Committee, musangano wePolitbureau, zvose izvozvo zvirongwa zvebumbiro romutemo webato ravo.
Mashoko amungapewo vamwe vangada kunzwisisawo kuti izvo zvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika zviri kufamba negwara razvinotarisirwa kufamba naro here munyika?
Chivimbo changu neadvice yangu kuvana veZimbabwe ndokuti ngatizvidzidzise kuti bumbiro romutemo wenyika yedu rinotitonga rinoti chinyi. Zvinoita kuti tikadze kupedza nguva yedu kana kunyeperwa navamwe vanhu vanenge vachifunga kuti vanoziva pamwe vachiziva nhema kuti zviri kuitwa izvi zviri pasi hazvisi pasi pomutemo, SADC ichauya yoita izvi neizvi. Vasingatauriri vanhu kuti ngakuite bumbiro romutemo kuna ana America unoku kune zuva rakagadzikwa padivi rinonzi Constitution Day, zuva rokudzidza zvebumbiro romutemo kumalibrary kuzvikoro. Vanhu vanenge vachikurudzirwa kuenda kunopiwa bumbiro romutemo kunotsanangurirwa kuti rakabva nepi, rinorevei kwandiri, masimba andinawo andinopiwa nebumbiro romutemo sechizvarwa cheZimbabwe ndaapi? Ruzhinji rweZimbabwe haruna ruzivo irworwo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare kwakare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yakaparura hwaro hweurongwa hwekurwisana nedambudziko rokushungurudzwa kwevatori venhau munyaya dzepabonde muboka rezvenhau hwakanangana nekupedza dambudziko iri mumabasa muboka renhau iri. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau munyaya dzepabonde dziri kunzi dziri kukwira munyika. Chiitiko ichi chakaparurwa pamusangano weZimbabwe Media Awards Sector Sexual Harassment Policy Validation Workshop wakaitirwa muHarare neZuro, uyo wakapindwawo negurukota rezvekuburitswa kwemashoko richangobva kugadzwa vaJane Fan Muswere. Mumwe akapindawo musangano uyu ndava Nigel Nyamutumbu, vanoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe. Vanyamutumbu vanoti nyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau dzepabonde dzave kubata mapoka ose vangavei vanhukadzi kana vanhurume. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa chaparurwa chiri maringe nekushungurudzwa munyaya dzepabonde kwevatori venhau, kunyanya-nyanya vatori venhau vechidzimai. Chirongwa ichi changa chiri kutsvakiridza nhanho kana kuti matanho angatorwe kuti dambudziko iri risarambe richienderera, uye kuti vane zvavari kuita mungava mumabasa ezvekutora nhau nekufambiswa kwemashoko, kana vane zvavari kuita vari ivo vari mumapazi ehurumende kana kuti vari mujimbo dzakasiyana-siyana dzine kutonga,
vanhu vanoshungurudza vatori venhau vakaita sei?
Kazhinji kazhinji vamwe vanoshungurudza vatapi venhau panyaya dzebonde vanhu vatinotsvakiridza nhau kubva kwavari, muchirungu vatinoti masources. Saka zvose izvozvo zvanga zvichiongororwa zvichipenengurwa tichitsvaga gwaro rekuti anenge abatwa kana kuti anenge amhangarirwa ataurirwa maringe nezvaanenge ari kuita izvozvo opihwa mutongo wakadii zviri maringe nechirongwa chaparurwa ichi.
Ivo veruzhinji naivo vatori venhau vane dzidziso here pamusoro penyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau idzi?
Zvanga zviri kuda kuti vanhu vave nedzidziso nokuda kwekuti dzimwene dzenguva uyo anobatwa nemhosva iyo yokushungurudza munyaya dzepabonde, nedzimwene dzenguva anoita achifunga kuti ije kana kuti kutamba kana kufara, asi kutamba kana kufara ikoko kusiri kugamuchirika mune zvakanaka kune mumwe wake. Zvakare kutori nevamwe vanoshungurudzikwa muchinyararire nekusaziva kuti kune matanha vanogona kutora. Saka izvozvo ndo zvimwe zvechikonzero chataparurira chirongwa ichi takabatana pamwe chete negurukota bazi rehurumende rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, takabatana zvakare nekomisheni iri mubumbiro remutemo inoona futi zvakare nezvekufambiswa kwemashoko, mapoka emadzimai akasiyana-siyana, nesuo vari mumasangano anomiririra vanotapa nhau nezvekufambiswa kwemashoko, tichionesana kuti pave nebumbiro kana kuti pave nechinoratidza kana muoneso wekuti dambudziko iri risarambe riripo, dambudziko iri rinadziriswe.
Avo vange vari vaNigel Nyamutumbu vanoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe, vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeZambia uye vari sachigaro weSADC Troika vaHekainde Hichilema vakaita musangano weSADC Troika neZuro. Vamwe vakapinda mumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weNamibia vaGodfried Genob uye mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi. Vachinyora padande mutande ravo reX yaimbova Twitter, vaHichilema vakati vakatungamira musangano uyu weSADC Organ on Politics, Defense and Security, vachitiwo vakazeya nezvematambudziko ekucherechedza runyararo nekugadzwa kweSADC Mission muDRC. Vakatiwo vakaita zvakanaka nekuti vakanzwa zvizhinji pamusoro pesarudzo dzakapfuura nedziri kuuya mudunhu reSADC. Asi vaongorori vesarudzo veSADC vakati ZEC yakakundikana kuita sarudzo zvinotarisirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vatimu muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Maita basa vazvinenga tinogamuchira nemufaro kuti izvo mutungamiri wenyika weZambia vaHaikande Hichilema vaona zviri important kuti vataure nyaya yesarudzo munyika yeZimbabwe sezvo vanga vakatuma nhumwa yavo vaDr Nevas Mumba.
Nyaya huru yamungati ndo yataurwa nezvayo mumusangano uyu ndeipi?
Nyaya iripo muAfrica ndeyekuti tave kuda kuita hutongi hwakasiyana newaiti kwa kare wechimbavu nechisimba simba.
Ndinodawo kuti titarisa iyo Sadaki yacho. Vamwe vanoti vaHichilema vari kushandisa Sadaki kuwanda nemunwe nekuti vavafariri ZANU PF navamunangagwa vari kutonga Zimbabwe.
Nenyaya dzeku tsikirira vanhu pasi vanotaura zvakasiyana nezvaunenge uchifunga kuti zvinofanira kunge zvichiitika. Tinozviona munyika yedu yeZimbabwe yanga iri iyo bread basket yeAfrica kuti waiti ukataura zvisiri kuenderana nekwaya iripo nemutungamiri wavo unonzi aiwa iwewe chimbosuduruka ugare padivi nokuti hausi kuimba pasina nhingi nhingi achatonga kusvikira afa. Handizvo zvinofanira kuitwa mumatongerwo enyika. Sadik yakafomwa nenyika dzedu dziri muSouthern Africa kuti ibatsire kana kwaita mhirizhonga kana kusanzwisisana kwevanhu vari munyika idzodzo. It's nothing new zvekuitwa navaHichilema. Tinoziva kuti isusu kuMozambique Zimbabwe as a participant yeSADC yakatumira mauto kukafa vanhu kukakwara vanhu from 1982 kusvika 1992 pakasainwa peace accord neRenamo. Ikatumira masoja zvekuCongo 1997 zvinzvatsva muCongo vakanobatsira vaLaurent Kabila kuti vastabilize the government vachiburikidzana neSADC. Saka hazvisi zvinhu zvitsva zvatata kuona ZANU PF ichitaura kuti vane mumba vanga vauya vachida kukonzeresa mhirizhonga. Handizvoba, tine bumbiro remutemo riri muSADC rinobvumidza kuti panofanirwa kuteedzerwa zvinhano zvokuti maelections anofamba sei.
Kuseri kwemusangano iwoyu nemimwe misangano iri kuitwa munoona kuchizobuda chinobatika here?
Kuti tuone kuti SADC chabuda negai tuone kuti chavachabuda nacho chii, nokuti evidence yese vanayo kuti sarudzo yakaitwa muZimbabwe yanga isina kutsarukana, isina kupenengurwa zvakanakisisa kuti zvinhu zvifambe nemazvo.
Studio 7 ichakupai zvimwe zvinoenge zvichibuda mumisangano iyoyi. Iko zvinotanga tichinzwa kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vatimu muringai vange vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Chombotarisa zviri mune mamwe mapepa nawo nasi. Pepa nau re Sunday Mail Online rine nyaya inoti nyika yeAlgeria yabuda mumakwikwi emukombe weAfrica Cup of Nations AFCON kuti uitirwe muAlgeria muna 2025 na 2027. Algeria yakaburitswa mumakwikwi aya muna gumi guru gore rapera nekuda kwekunetsekana kwezvivakwa nenhandare dzavo dzenhabvu munyika yavo. Mubepa nau re Chronicle mune nyaya iri kuti sangano reZimbabwe Tourism Authority ZTA razivisa kuti musangano sanganani World Tourism Expo wave nevacharatidzira makambani avo mazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu vemuno nevekunze vakatotora nzvimbo vachienzaniswa nemazana matatu ange achitarisirwa. Musangano uyu uri kuitwa musi wa12 kusvika musi wa14 gumiguru kubulawayo kuZimbabwe International Exhibition Center. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7, ba Studio 7, mamuka sei. Tinotenda, toda kutenda, le Studio 7, nena uzo, mnotipa zechokwa adi.
Nyangirea una, satana, nyangirea una this time. Kulamba kutubata wano, etuko simi, kutunga nukuruwa wano kutikuti, wano ajapu na msiriti mugo uraizo, mageta last time, zia. Hakuna hiyo. Saide indicate. Sada kendisha hapo izane. Mine era tiripanova joku. Tuku maene era. Mina wone teri para bode. Swa seve. Micha wona suki. Chika zimpa bode.
Mamukasei. Pasuja seve. Ni Chris. Hey. Mine tatambura. Tatambura. Dai kurudzira munangago kuti ngopai mukomana atonge mazvikonewa izvimazvitadza nyika yavenda kumawere mukaonawo chero maprofita enyu vana pazvonjava vaakutaura kuti makaburitsa mweya mukati twii vamunangagwa hamuna tiona here kuti muri kunyadziswa nevai kusapotai ende thewe convening kuti muzano mune mbavha zvinonyadzisa ngopaiwo vana vadiki vatonge tinoda wogara wakanaka edwei
Mamukasei pastudio 7 ini ndiri mutsigiri webato guru rinopikisa retriplec uye tinotenderana nazvo kuti sarudzo dzakabirwa zvine zvemhando yepamusoro asi ndine kushushikana kukuru nebehavior yapurezidendi wedu vanemusonchamisa vanofamba vachitaura zvinhu zvavasingagoni kumacitizens like kuti gore rino there is no way munangagwa is going to sue election izvo zvisarudzo dzabirwa then wachadzoka futi here 2028 vachitiudza zvekare the same way saka inotoona sekunge kana zvimwe zvacho ngavasamhanye kuti kutaurira vanhu then two president vedu ngavamire kutora mapost ese ari mapositions ese mubato tinoona kuti pamarallies avo vanoacta as infi ndivo vatori organ then two ngavamire kuisa kuimposa maideas madecisions kuvanhu because tinoona kuti vachitotiisira mameyors saka ndinoona sekunge vari kuisa vanhu vavo vanoda kuti ivo vazovatsigira kuti varambe vari papawa zvinova zvinhu zvisina kunaka zvinhu zvinotishungurudza tinotarisa kumamps pane mamwe manga mamps ataitotemba akatosirashwa asi zviri mamps like vana honorable tenda ibiti zvinhu zvinotishungurudza kwazvo izvozvo izvo
muri Studio 7 vanandavachinjiredhizi vanongoreketa vakomana vangoreketa nje zero ndizviro vanga veiti ed havasi kuzodarika rwendo rwuno zviri papi pana zviripo nyaya ingoripo ngatichitongotaure nezano kuti oraiti takakuvhoterai saka zvichemo zvinhu ngazvigadziriswe titobatsirana vamwe voti bvisai masanctions uko vamwe voona kuti toonera pamwe pazano ipapo ndo nyaya ndinotoona inotofamba ndanichada kubonga vachamisa nemashoko avakataura kuti aiwa chingobvisai masanctions acho zviperi toone pazvinosarira
mangwanani pastudio 7 mangwanani vatereri nevashamarari vose pastudio 7 vanamukoma jonga vanamukoma ivansi vana vatanonoka wande mose vashamarari vestudio 7 ndinotipasai kuti makadini ndine nhau yandawa yaverengwa pastudio 7 ichiti ine panhau rectronici mune nhau yokuti vamunangagwa vari kuudza makurukota avo nevakuru vakuru vehurumende kuti havachatende kukune dzimwe nyika ipapo ndine question mark ipapo vavaudza nhasi tine zvataivona mumagroups emawhatsapp musingotenderera kuti varamaposa vakasangana nemessage necall ichibva kunyika dzekumavirira kuti havachadiwi ikoko vabhaniwa saka tinofungidzira kuti mavonero angu vamunangagwavo vakadobhani wavo saka vava kuudza makurukota avo kuti hamuchangoindiindi kune dzimwe nyika tireva kuti naivo vabhani wavo vava kungotya kungoudza vamakurukota avo kuti ndabhaniwa neumbavha hwavakaita pamaelection apo
maswera seiko pastudio 7 ini ndinongokurudzira kuti vana veshanduko vese zvavo vana veZimbabwe vari pasi rose vari mhiri kwemakungwa nevari munyika dzakatenderedza Zimbabwe South Africa
nezvizvarwa zveSouth Africa nevana veZimbabwe ngativharei border rebeg bridge pamwe chete musi wa7 tioratidze hurumende yeZimbabwe kuti zvayakaita hazvisi kutifadza vari muBotswana batanai nehurumende yeBotswana vari kuchirundu nevari kunhingikini kwese kuZambia ngativhare mabhodha iwayo nevari kuBotswana tiratidze nyika dzose pasi rino kuti hatina kufara kwanise kumira nesu nekuti vamunangagwa vaakuita zvavanoda kwete zvido zvenyika kwete zvido zvevanhu tarisai zvinhu zvavakungoita zvava zvichibhinyabhinya saka izvozvo hataramba mhuri yeZimbabwe ndoitwa baba chinogurei maita basa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +12024650318 muchirongwa chino tinotarisa zvinenge zvichiitika muno muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakadoma chikwata chezvipangamazano chavo mukudyidzana nezvizvarwa zveafrica zviri muamerica kana kuti president's advisory council on african diaspora engagement mukuzeya nezvenyaya iyi blessing zulu abata nyanzvi yezveutano vari chiremba dr simbiso ranga kuti tinzwe maonero avo
zvatinoziva kune maissues ezvinhu zvakaita sehealth care zvinoti tinoda rubatsiro sometimes or ivo vanodawo kuwana rubatsiro on some conditions medical conditions for instance tinoziva pakaita dambudziko renhomba nguva yecovid izvozvo zvaida kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chiri kuitika kuafrica chinyi hurumende yekunoku inzwisise such that pavanozotibatsira kana kuti pavanozoita intervene vanenge vachinzwisisa kuti zvakamira sei vachinzwa nevekunoku vakakurira kuno kana vakazvarwa sei kuZimbabwe what it means is that zvinenge zvichiitika kumba isusu zvizvarwa zvekumba kuZimbabwe for instance tinenge tichinyatsozvinzwisisa such that tikagara pasi nedzihurumende sehurumende yekuamerica tinobatsira munhu wese kuti titsanangure kunzwisisa kwatinoita zvekuitika nokuti tobatsirana sei
imwe nyaya inoti netsei muamerica nderusa ruraganda kana kuti racism imi munoshanda muno zvinhu zvamunombosangana nazvo here
ichokwadi kuti rusarura uganda ruripo muno muamerica ruripo kuZimbabwe ruriko kuafrica ruriko kuasia idambudziko ratinofanira kuti ripere patinoshanda mumabasa umu unosangana nevamwe vokuti havanyatsokunzwisisa kuti ganda harinei nechekuita nekuti munhu anogona basa here munhu anokutreata sei here kwese kwaunenge uchishanda kana uchibatsirwa kushanda ndamunopinda mune zvimwe zvipatara unonzwa vamwe varwere vari kuti inini handisi kuda kurapwa nachiremba wechitema asi kana chiremba wechitema ari ane ruzivo rwakadarika vachena panguva iyoyo munhu iyeye anenge atovapa disadvantage nokuti haachawane rubatsiro nenguva yakakwana kuti atsvage wemuchena waari kuda pamwe chichatora nguva yakati rebei saka idambudziko riripo ratinofanira kuramba tichigadzisa tipere kwete kuZimbabwe here kusouth africa here ndekuno kuamerica here harisi chinhu chatinofanira kuita move beyond skin color
tichitarisa mubazi ramuriri rezveutano zvii zvamungadawo kuti zvinge zvichikwanisa kuti zvikwanisike kuburikidza nemakanzuro akadai tichitarisa nyika yakaita seZimbabwe
zvandingataura ndezvekuti kunoku kune matechnologies akawanda mishonga yakawanda inooriginatwa kunoku kuamerica for instance matechnology tetaura zvinhu zvakaita semaelectronic medical records kana even maadvanced research zvegenetics and the like zvinhu zvinowanza kutanga kunokuona kuti vari pamberi saka chatinenge tichitarisira ndechekuti makanzuro akaita sethis advisory council iite look into yatingati iyo technology transfer for instance in terms of zvinhu zvehealth care how can they technology yadevelopwa kuno kuamerica be deployed in Zimbabwe for instance kuti tikwanise kurapa zvimwe zvirwere
nyanzvi yezveutano dr simbiso ranga vari parunare kunorth carolina muno muamerica nablessing zulu westudio 7 vabva vatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru patichakupai chimwe chirongwa cheshona anokuonekai nemufaro ndini evans zininga ndokusiyai muina chris gande achikupai chirongwa cheisindevele